nhema neraka na kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tunosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu kurume 27 2024 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvinorema zvinogoza kana mamboshandisa mari yekuzvipenyika mugonochishandisa mari yenyu muchidzoka pakuti mari yenyu yakutanga kushandisika zviri nyore asi kurema kwazvo hazvirevi kuti hazviti.
Mitengo yezvinhu yokwira zvakanyanya uku dhora remunyika richishaya simba asi vamwe vachiti nyika haifanira kurasa mbere kwene kufirwa.
Nyaya iripo ndeyekuti izvo tasaunza Zimbabwe dhora nguva yekuti tanga tisati takwanisa kugadzirisa zvose zvaidiwa kunge upfumi hwaari kuti Zimbabwe dhora rigare rine iremere.
Vamwe vanoti hurumende yave kufanira kuregedza kushandisa dhora remunyika iri.
Munhu kana usipo unokangamwika kazhinji ndingatararazoti out of sight out of mind kana usipo kashoma kuti urangaribe
vakare mara vokurudzira hurumende kuti isavasarure pakugoverwa kwechikafu iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Bepa naure Bloomberg rinoti Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat yazivisa kuti kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation yakwira zvakanyanya kusvika pazvikamu makumi mashanu nezviga zvitatu kubva muzana kana kuti 53.3% mwedzi uno kubva pazvikamu makumi mana nezvinomwe nezviga zvitanhatu kubva muzana kana kuti 47.6%. Izvi zviri kuuya apo dhora remunyika riri kunzi rashaya simba zvakanyanya kune dzimwe nzvimbo. Zvinonzi vamwe vari kuda mari yakawanda vanoti zviuru makumi mana zvemadhora emunyika kana kuti $40,000 zviri kutenga dhora rimwe chete rekuAmerica kana kuti $1 to Zimbabwe $40,000. Izvi zviri kuuya apo gurukota rezvemari muzvinafundo Mutole Ncube vari kuti dhora remunyika richashandiswa kusvika muna 2030. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari chipanga mazano cheReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya.
Zvinorema zvinogoza kana mamboshandisa mari yekunze kwenyika mugonochishandisa mari yenyu muchidzoka pakuti mari yenyu yakutanga kushandisika zviri nyore asi kurema kwazvo hazvirevi kuti hazviti. Zvinoitika chavanozama kuda kutaura vanenge vachitaura ndechekuti rwendo rwacho rwakarema rwendo rwacho runonetsa saka hazvitishamisi kuti matambudziko atinenge tichisangana nawo tigoshandisa mari yedu yeZimbabwe iriyo nekusimba nekushandisikawo zviri nyore nekusikwa kunenge kwakatarisira kuti tinenge tiinawo hasi uno nekuti zvinorema.
Asi vamwewo vanopikisa hurumende vari kuti hongu zvinokwanisika asi gwara riri kutorwa nehurumende handiro ringasvitse nyika kuKenani.
Neno kuti vanoda gwara riti asi chandinoona ini ndechekuti dambudziko remari hongu tinaro asi kozvisiri zvemari hamusizvionewo here zvimwe zviri kubatika zviri kuitwa nehurumende zvidziro zvenyika zvivakwa nezvimwe zvakasiyana siyana zvavanoti infrastructure tiri kuona kusimukira kwazviri kuita asi hongu tine dambudziko remari asi pfungwa dzandine hadzo dzinombopota dzichindishanyira ndedzekuti asi tikaita dambudziko remari tiine zvinobatika zvinogona kuzotibatsira kuti tirwisane nedambudziko iroro remari.
Mungajekesa here ipapo?
Ndingakupai semuenzaniso kuri kuti sanzi zvitiri kuda kuti tichandike mugwagwa uyoyo kuti tinotsvaga mari tinogona kungoita yavanoti pachirungu kuita refinance mugwagwa iyoyo tinosvika toti takashandisa mabhiriyoni akati saka pamabhiriyoni atakashandisa kuvaka mugwagwa tinogona here kuti pamabhiriyoni iwawo tokupai mugwagwa kuti muchirana mugwagwa uyoyo muchitsvaga mari yenyu mugwagwa uyoyo nemari yenyu yepamusoro yemaintrest.
Avanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari chipanga mazano chareserve bank of zimbabwe vapersistence gwanyanya vachitaura parunhare muHarare naBlessing Zulu westudio 7. Blessing abatawo sachigaro werimwe sangano revemabhizimusi receo africa round table vaoswell bina avo vaudza studio 7 kuti zvave kuitika hazvishamise.
Takagara takazviona kare kuti Zimbabwe dollar riri vulnerable, rakagara rakabatwa zvakakombama kubva parakatanga kutsoka. Nyaya iripo ndeyekuti izvo tataunza Zimbabwe dollar nguva yekuti tanga tisati takwanisa kugadzirisa zvose zvaidiwa kunge upfumi hwaari kuti Zimbabwe dollar rigare riine chiremerero. Saka izvozvi nguva yatiri izvozvi ndeyekuti izvo tiri kuona hurumende ichiita mabasa akawanda ekugadzira migwagwa ekumaminda vachiita mabasa iwaya nekuisa mari yemuno kuti tinge tichiita mabasa iwaya.
Ko izvi zvinorevei?
Saka kana zvakadaro zvinobva zvataridza kuti yatinoti money supply pachirungu inokwira. Kana yakwira zvaakureva kuti izvo uremu hwemari yacho hunobva wadzika. Kana huremu hwemari yadzika zvaakureva kuti maakuda madhora akawanda emuno kuti muwane rimwe chete rekunze. Izvozvo zvangodaro sekuziva kwaunoita kuti mitengo yedu muno inogara yakatarisana nemitengo wemari yekunze. Pachirungu tinoti inflation yedu is driven by exchange rate. Saka kana zvadaro zvaakureva kuti mitengo inenge yaakukwira and mitengo yakwira inflation akuti huremu hwedhora remuno hunokwana hunenge hwaakudzika.
Poitwa sei vabina kugadzirisa dambudziko rapinda mumusha iri?
Ini ndakagara ndakataura kare kuti hatisati tava nechimiro chekushandisa mari yedu yemuno. Kuti tinge tiine yatingati stability tinofanirwa kunge tichishandisa yatinoti stable currency. Stable currency imari yekunze.
Sachigaro verimwe sangano revemabhizimusi receo africa round table vaoswell bina vari parunhare muHarare naBlessing Zulu westudio 7. Gweta muzvare Jesse Majome vanoti vari kufadzwa zvikuru nekudomwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vave sachigaro wekomishen yekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission. Vanoti donzvo ravo nderekuti kodzero dzemunhu wese munyika dziremekedzwe pasingatariswi kuti wabuda mumbamani. Sangano reZimbabwe Women's Lawyers Association of Zimbabwe ranyora padandemutande reFacebook kuti kudomwa kwamuzvare Majome kunofadza madzimai mazhinji munyika. Asi vanopikisa hurumende vanoti komisheni iyi yagara ichiita basa nemazvo asi haina meno. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Muhlanganya uye westudio 7 namuzvare Majome nezvenyaya iyi.
Ndiri kunzwa kufara nekuwana mikano yekuti ndinge ndichishandirawo nyika yangu pandingati pachidanho chakadai chekukurudzira kodzero dzemunhu wese wemuZimbabwe ndichitungamirira Zimbabwe Human Rights Commission inova iri rimwe ndingati makomisheni kana masangano akazvimirira oga akagadzira mubumbiro remutemo wedu ra2013 rekuti tinyatsogamise utungamiri wakanaka wezvido zvevanhu.
Zvii zvamuchange muchiunza kubasa iri zvitsva zvanga zvisipo semaonero enyu?
Ndichi zvanga zvisipo zvinenge zvati ndichitomboona kuti chichandati kwaikoko handidi kuti vanditi ndichakwamba kusina zvakati nota handisatenda zvanga ikoko saka handidi kuti ndizepe kuti ndichaendesa zvanga zvisipo kwete ndingakwanise kutaura nezvandiri kuromba kuti ndimuite ikoko nekuti pamwe zvanga zvitoita. Shungu dzangu dzakanyanyisisa ndedzekuti ugaro nemaitiro ekukoshesa kodzero dzevanhu tikunyatsopekeshere kunyatsodzamisiswe mumagariro edu muZimbabwe kuti anyatso kuseve magariro inonzi culture of human rights ndozvanoita kuti tarisira kuti tinge tichivatadanhiro yekuti inonzwisisa kukosha kwakaita kodzero tichinzwisisa kuti kodzero ndedzedu isusu dzine chekuita nesu hadzisingori dzekuti hurumende ndiyo inofanira kunge ichiita kodzero ichitipa asi kuti kodzero dzinobata mumwe nemumwe wedu uyezve isusuwo tine chijana chiripo chekuti tinge tichizadzisawo kodzero dzevanhu vamwe vachizadzikisa dzedu nehurumende ichizadzikisawo kodzero dzedu ndozvandingati bati ndikurudze kuti tinyatsogamiseko tichinyanyozembera kana tichinyanyonwa mubumbiro remitemo redu rezimbabwe rine bandiko ririmo rinonzi declaration of rights rinonyatsokwenenzvera nekunyatsojekesa kodzero dzatinadzo zvakaitwa nenzira inotifanira kuti tinge tichidalawo vana vezimbabwe kuti tine bumbiro remitemo inonzi constitution rakanya kutsikisa kodzero nenzira ine udzamu yakanyatsosimba saka ndozvandingesva kuti tinge tichinyanyosimudzira kuti rive basa redu tive nehanya nadzo dzedu nedzevamwe kuti tabve tikaye kuchikora kodzero tidzikoshese ndochinango chandoda kuti tinyatsodzamisisa izvozvo tinyatsotekeshere dzipararire nenyika yese tizive tinyatsoone tese muhurumende pamwe chete nesu zvizvarwa kuti kodzero dzakatinakira tese.
Vanga vari sachigaro vekomishen yezimbabwe human rights muzvare Jesse Majome vachitaura naMavelas Muhlanganya uye westudio 7 vari muHarare. Vamwe vakaremara munyika vari kukurudzira hurumende pamwe nemadzimambo nemasabhuku kuti vasasarudze vachivasiya pachirongwa chekugoverwa kwechikafu kuvanhu vakatarisana nenzara gore rino iyo yakonzerwa nemhepo yeEl Nino pamwe nekusanaya kwemvura zvakanaka. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Amai Mesi Masunga vemurayiro rekwatavagadza kwamambo Jaka kwaChivi mudunhu rekumasvingo avo vakaremara gumbo vanoti vanosiyiwa pakupiwa chikafu sezvo vamwe vavo vakaremara vasingakwanisi kusvika kunzvimbo dzinonyorwa kana kupiwa vanhu chikafu.
Munhu kana usipo unokangamwika kazhinji. Ndingati vanaanzwa kuti out of sight, out of mind. Kana usipo kashoma kuti urangarigwe.
Vakuda kwaShe Masinyanga avo vaimbova mudzidzisi uye vachitungamirira sangano reZimbabwe Albinos Association kana kuti ZAA vanoti
panonzi chikafu ichi is meant for PWD vanototanga kuchitora vachona ndo vari physically fit vasina any sort of impairment nokuti at times panoitwa scramble if the commodity is limited to panoitwa preferential treatment nokuti uyo mwana wasabhuku.
Munyori mukuru muhofisi yegorogota redunhu remasvingo Dr Admo Pazakavambwa vanoti hurumende ine mutemo pasi peZimbabwe Disability Policy uyo unomanikidza vanhu vese kukoshesa vakaremara kunyanya pazvirongwa zvekubatsira vanhu.
Vulnerability yedu iri kutarisa panzara haisi kusarudza kuti uyo akaremara uyo haana saka tine mavulnerable groups akaita chembere vakaita vanorarama neurema vazhinji vacho vari kupinda.
Vanoti vanoita izvi sehurumende vachishata nemadzimambo nemakanzura. Mamwe madzimambo anotiwo anokoshesa vakaremara uye ndovavanotanga kunyora nekugovera rubatsiro panoitwa zvirongwa izvi kusanganisira vakwegura pamwe nenherero. Vo magudu vapastor cover avo vasingaoni vanoti vakatorayira makanzuro avo pamwe chete nemasabho kunzvimbo yavo kuti vatange kunyora nekupa vakaremara chikafu gore rino.
Inini kwangu ndakakurudzira makanzelers kuti atarise masabho kwavo pavanounza malists kuti vakaisa vanhu vakaremara here. Ende ndinotenda kuti vakaita saizvozvo nekuti last week but one ve social welfare vakavaya vakaita registration last week ndakanzwa kuti vakavaya vakapa beans neupfu.
Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo avo vane bazi rinofambisa hurongwa hwekugovera chikafu sezvo vanga vasingadairi nharembozha yavo uye vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira tisati taenda pamhepo. Vemamwe masangano akazvimirira akaita seMwenes Development and Training Center MDTC vanoti vane mitemo yavowo sesangano yavanotevedzera yakaita sekutanga kubatsira vakaremara muzvirongwa zvavo. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa muMDTC amai Primrose Makone vanoti vakatotanga chirongwa chekubatsira vasina chikafu muMwenezi mumawad gumi vachishanda nesangano reWorld Food Program WFP.
Kupera kwemwedzi vari kuzowanikwa vachibatsirwa nechikafu chinosanganisira beans, chinosanganisira mapunde, chinosanganisira zvakare mafuta. izvi zvaita kuti vanhu vari muchirongwa imomo vabatsirikane zvikuru panguva ino yatakatarisana nemamiriro ekunze asina kumira zvakanaka uye nedambudziko renzara.
Asi vamwe vakaremara vanoti kunyange hurumende ine mutemo wekuti vasasarudzwe kana kutarisirwa pasi, vamwe vanotungamirira zvirongwa zvekugovera mubatsiro havazvikoshesi. Sangano reWorld Food Program rinoti vanhu vanopfuura mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe 2.7 miriyoni munyika vanoda rubatsiro rwechikafu gore rino. Kuosangano reFood and Agriculture Organization kana kuti FAO rinoti vanhu vanoda kusvika mamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu vanotarisirwa kuti vange vachida rubatsiro rwechikafu sezvo munyika musina chikafu chakakwana nekuda kwekusanaya kwemvura zvakanaka. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata chinoongorora sarudzo chemubatanidzwa wenyika dzekumavirira kweAfrica cheECOWAS charumbidza kufambiswa kwesarudzo kwakanaka kwakaitika musarudzo yemutungamiri wenyika ichangobva kuitwa muSenegal, iyo yakakundwa navaBizuru Diome Faye ava nemakore makumi mana nemana ekuberekwa. Chikwata ichi chakatsanangura sarudzo idzi sedzakaitwa murunyararo dzichipindwa nemunhu wese. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro navatalend Rusere vanovegweta uye vari muzvinabhizimusi vari muCape Town muSouth Africa. VaRusere ava vanobva mubhuku rekwa Chikombingo kwaGuto mudunhu remasvingo vanoti vakamanikidzwa kubuda munyika muna 2017 vachitiza neupenyu hwavo zvichitevera kubviswa pachigaro kwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, avo vavanoti vaishandidzana navo zvakaita kuti vatevedzerwe nevanofungidzirwa kuti vasori. Vakambogara munyika dzakasiyana-siyana vasati vaenda muSouth Africa, umwe wakazotanga mabhizimusi avo anosanganisira kambani yemagweta pamwe nekushambadza pamadande mutande. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Inini ndakauya muno muSouth Africa 2021 asi ndakabuda muZimbabwe 2017 kuburikidza nekunge ndatinganaonesawo najekuda kuurawa nevakuru vezvematongerwo enyika munyika yedu yeZimbabwe pakutandwanana kwatanga tinako kubudikidza nekubviswa kwaformer president Robert Mugabe avo vandaishandidzana navo.
Saka muSouth Africa ibasa ripi ramuri kubata?
KuSouth Africa ndinorana makambani maviri. Ndine kambani iri kuita zvelaw inobatsira kana makamboona pamashure apo ndiita sendinobatsira vanhu makesi zvemapenisi zvizvara zvekuZimbabwe zvinenge zvasungwa. Normali kana vari vanhu kumusha ndinonyanya kubatsira mahara. Mukatirikidza pamashure apo ndakamboenda kuGauteng kwanga kwakavharirwa vanhu more than 1,000 sevana veZimbabwe vanga vakasungirwa mapasipoti vakavharirwa gavhumendi isingakwanise kuvadhipota vachitaura kuti havana mari ndikanamirira kesi iyoyo vakabuda. So the other company ndinoita zvedigital marketing, macompany registration, mawebsite nesignage. That is the other company. So ndo mabasa andinoita muno muSouth Africa, asi mainly ndinonyanya kuzemberana nelaw.
Vamwe vanoti kusina amai hakuendwe, muri kukwanisa kurarama sei munyika isiri yenyu muSouth Africa?
Hazvina kupfava mukoma nyonga kuno kuSouth Africa nekuti tinombunikidzwa pazvinhu zvakawanda. Tine dzimwe kodzero dzedu dzinombunikidzwa zvikuru sei kana tikada kutaurira paishu yemapenisi. Nesu semaZimbabweni mapenisi edu maexemption, haugoni kuwana pemisi yekuti unogona kuwana basa raungaita permanent. Ndedzinhu sekutanga. Chinhu chepiri tirovanhu yekuti taita sevanhu vakazvinokorera kutukwa nekuda kwezita rekuvavana veZimbabwe. Pese patafamba mukaona ndekunga kana muchiona kunyange pamasaisai muno muSouth Africa zvizvarwa zvekuZimbabwe hazvisikudiwa muno. Kunyange pakutsvaga macontract mamwe mumagavhumendi, kunyange mumaorganizations chaiwo asinei nechekuita negavhumendi, tiri kutambudzika kuti tiwane macontract nekuda kwekuvavana veZimbabwe. Saka haisi nyore.
Saka matambudziko iwaya muri kuvakunda sei?
Tingangoti dzimwe nguva chinokosha ndechekukambira zvaunenge wawana izvozvo, wotarisana nezviripo kutoedza kubunikidzira zviripo kuti zvikwane. Hatina imwe njira yatinogona kurwa nayo inoenda tichingopfeketidza nekusapotana nekucreata maplatforms atinobatsirana sevana vezimbabwe.
Vanodawo kubatai vanokubatai papi, Advocate Rusere?
Vanoda kundibata vanogona kundiitira email paemail yangu inoti docrusere12@gmail.com. docrusere12@gmail.com.
Advocate Rusere, munhu ane mhuri here?
Mhuri ndinayo, mhuri yangu ndinogara nayo kuno kuSouth Africa.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaTalent Rusere vari parunare muCape Town, South Africa neStudio 7. Kune vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vane zvavari kuita zvinosimudzira vamwe, tibatei panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, nhasi tiri kutarisa nyaya yeutano. Bazi rinoona nezveutano muAmerica reCenters for Disease Control and Prevention riri kuyambira vanhu, zvikuru vana neavo vanoshanyira dzimwe nyika, kuti vangwarire chirwere chegwirikwiti kana kuti measles. Chirwere ichi chiri kupararira zvikuru munyika zhinji kusanganisira muAmerica. Vanhu vabatwa nechirwere ichi mumwedzi mitatu yegore rino vanopfuura vanhu vakabatwa nechirwere ichi mukati megore ra2023 rose. Nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vanoti chirwere ichi chiri kupararira zvikuru nekuti COVID-19 yakavhiringa zvirongwa zvagara zviripo zvekubaya vana nhomba yekudzivirira gwirikwiti.
Chirwere chemeasles kana kuti gwirikwiti chiri kuratidza icho kuti chati wandei muAmerica, nekuti pamwedzi mitatu yadarika manhambazi evana vawanikwa vane gwirikwiti awanda kusvika panhamba dzevana vakabatwa negwirikwiti kwegore rose ra2023.
Chii chakakonzera kuti chirwere ichi chipararire nenzira iyi?
Chakonzera kuti chirwere chegwirikwiti kana measles chiti wandei zvinotarisirwa muAmerica inyaya yokuti vana vakati wandei havana kuwana vaccination kana nhomba.
Dr. Ranga, chirwere ichi chinotapuriranwa zvakadini?
Chirwere chemeasles gwirikwiti chinotapuriranwa nokufemerana mhepo iya inenge ine hutachiwana hwemeasles.
Nechirwere ichi anoonekwa sei, Dr. Ranga?
Anenge abatira chirwere chegwirikwiti anoonekwa nemasymptoms akati wandei nemasigns akati wandei, ende masymptoms anosanganisira iwo kudziya muviri, kubuda masiriri, kutsvuka maziso, vamwe vachiita manyoka nekukosora.
Chii chinofanirwa kuitwa nemunhu anenge abata chirwere ichi?
Munhu anenge abatwa nechirwere chemizuza anofanira kukurumidza kuti aonekwe nana chiremba, aitwa yatinoti iyo supportive care inosanganisira kupuwa mapiritsi ekurapa kupisa muviri, kupuwa mafluids ekureplesa mvura dziya dzinenge dzarasikwa mumuviri nenyaya yokupisa, vamwe vanenge vachida oxygen, vamwe vanenge vachida kuti manyoka aya anenge achiita amire, uyezve vanenge vachifana kuti vasasangana nevamwe kusvika chirwere ichi chisingachakwanise kuparadzirwa kune vamwe.
Nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vari parunhare kuNorth Carolina muno muAmerica, naTanonoka Wande weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndimomoyo from Berengwa. Ndichida kumbobvunza vangu tiko vachamisa vangonyarara kasi vafunga kuti zvekereke here. Tibvunzirei kuti vachamisa zvavakabuda vachiti vava neblue movement. Sei vasinga announce kuti isu vatsigiri vavo tizive kuti vava papi. Kana taakuchechi kana taakuita zvekereke tozova kuti kutevera kukereke. Kana chiita zvematongero enyika totevera blue movement. Ndibvunzirei vachamisa. Ndine Ndimomoyo ndiri kuno kumberengwa kusanda hwana maini. Ndoda kuti ndinzwe kuti vachamisa vapapi, mavapapi nai baba.
Ndoda kuti ndimborangaridzawo avo vangavavo vakaambo atenda Marales anopiefu vaifara vachimhanya vachirova vanhu vachisapota ZANU-PF. Ndinoda ndibvunze kuti zvamakapiwa machikeni iniyeyo zuva rimwe, kana chikeni ini zvitombodhura kudarika mubhaketi rechibage, saka chosakisa kuti musapiwa chibage chiizve. Vaikupai kamachikeni ini kuti muwane kuvavhotera kana vapedza vobahwo mari dzenyika vachienda nadzo. Iko zvinezvi wewe nemhuri yako nevana vako mukarwara hamuna kana mushonga muzvipatara. Kuti tingorangaridzanawo kune avo vaisapota ZANU-PF kuti muzvizive kuti next time musazozvipama. Maita basa, Elias pa Cape Town.
Chokutanga toda kupa kutenda kuna president weSenegal nokukunda kwaakaita. Nyika hainei kuti inotongwa nemunhu ane age yakaita se as long uri uri kudiwa nevanhu. Pinda pachinzvimbo tapfuura neipapo. Chechi 2, toda kutsinidzira mashoko anga achitaugwa navahlacho wayo. Munhu wese ane kodzero yekupiwa matitle deeds epaari kugara, kwete zviri kutaugwa zvekunzi kwaheveland ndeya president munhu haana chaanacho. Ndoko akudzvanyirira vanhu kuri pachena. Munhu wese ngapwe title deed yepaanogara. Varume, musaita sezvinonzi president ndihava mwari nyika ine yeZimbabwe. President haasi mwari, nokuti iyewo munhu wakaita sewenyama haoni vhurose sezvinonzi ndiye akarisika. Iyoyi nonsense yamuri kutaura iyi, hatimbofi takavandirana. Third issue, toda kutaura nezveuyo anonzi kwai muchipangamazano cheRBZ icho. Aiwe shamarikarika, ndikutaure ukaona chinhu chisingashashandika chinorashiwa, iwe unongoramba uchichengeta hembe yakadambuka mumba mako here kana kuti unoirasha. Musada kubira vanhu zuva rakacheka nyika varume. Kana mari isingashandira shai muise mari inoshanda. Tarira pakambopinda hurumende mubatanidzwa pakashandiswa yusa. Nyika yakadigwa shuga, munhu wese anga akutambira mari yakanaka. Ivini maticha mari yavari kuchemera ndiwo mari yavakanga vakuchitambira yakanaka. Kwete kuti munobira vanhu mumasikati machena, kumapasipoti munorambirei mabhondi muchida mayusa, munomadirei? Iko ndotarira maticha akukundi kana kubhadharira vana vavo fees, voendeswa kumakoti nekuti muri kuvapa mari dzisingatengi nenyu muchida kuramba chingovadzvanyirira muchivapa mabhondi atine basa. Iuseless bhondi renyika, ashirai kure.
Pastudio 7 munhu zvese mumboita zvakanaka, but manje pamuri kutirezve kana pamwe sikunzwisisa ndepalive talk. Live talk yamuri kutaura musataure nechirungu kubva muchingotaura icho chete. Munomu muri kutaura maZimbabwe. MaZimbabwean anotaura shona, maZimbabwean anonzwisisa shona. Kudzidza kwese kuriko vanhu vanozviziva vese, but kana takutaura nerumero amai wanzai chishona.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi, kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yezvimhingamupinyi zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, vamwe vachitadza kurapwa mune dzimwe nyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwawo Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mitengo yezvinhu yokwira zvakanyanya, uku dhora remunyika richishaya simba. Vamwe vanoti hurumende yave kufanira kuregedza kushandisa dhora remunyika iri. Vakaremara vokurudzira hurumende kuti isavasarure pakugoverwa kwechikafu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai muna Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Linga lichona njani zulukandaba holamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 27 Mbimbitho 2024 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Norema zinogoza kana mambo shandisa mari yekuzekenyika kugono chishandisa mari yenyu muzoka pakuti mari yenyu yakutanga kushandisika zviri nyore asi kurema kwazvo hazvirei kuti hazviti.
Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi akula muntu ozabulawa indlala lonyaka, abantu abaningi bakhala ngokuthi sebelamba.
Yaya iripo ndeyekuti izvo tataunza Zimbabwe dhora nguva yekuti tanga tisati takwanisa kugadzirisa zvose zvaidiwa kunge hupfumi hwayo.
Uhulumende wazise ngokukhuphuka kwentengo esithengwa ngayo isivuno sezilimo ezivalisa ingqoloyi, umumbu lamabele. Uhlangothi lukahulumende olubonayo ngezamanani olwezimstate luthi ukugugudeka komnotho i-inflation kukhuphukwe kwaya kusilinganiso samachumi amahlanu lanhlanu ekhulwini 55.5% kulinyanga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Idola leZimbabwe liqhubeka lilahlekelwa yisisindo emkambo wensitha lapho idola leMelika elilodwa elithengwa khona ngenkulungwane zamadola eZimbabwe yangamakhulu amane i-$40,000 okuyisilinganiso esisetshenziswa ngabamabhizimusi lanxa uhulumende esithi kumele basebenzise isilinganiso se-$1,000 to $21,000. Kusenjalo uhlangothi lukahulumende olubona ngezamanani olwe Zimbabwe National Statistics Agency iZimstat luthi ukugugudeka komnotho i-inflation ikhuphuke yaya kusilinganiso samachumi amahlanu lanhlanu ekhulwini i-55.3% kulinyanga isuka kumachumi phose amahlanu 47.6% ngenyanga edluleyo. Kumbiko wethulwe lamhlanje ngokubika kwabezindaba abe Bloomberg, iZimstat ithi okubangele ukukhwela kweinflation lokhu ikukhuphuka kwentengo yempahla lokudla, imithelo kanye lembadalo yokuhlala. Yazise njalo ukuthi intengo yezinto yehlile kancane ngesilinganiso phose sokuhlanu ekhulwini 4.9% kulinyanga isuka kusilinganiso sokuhlanu lane 5.4% ngenyanga edluleyo. Kungelani namanani eZimstat, ingcwethi kwezenotho edumileyo eMelika umnumzana Steve Hank yena uthi inflation yeZimbabwe isifike ku 1,500%. Lanxa abantu abaningi bekhala ukuthi sebelamba, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi akula muntu ozabulawa indlala lonyaka ngoba uhulumende wakhe uqhuba inhlelo zokwabela abalambayo ukudla. Umnangagwa wethula amazwi la ngesikhathi lamuhla ngesikhathi evula ngokusemthethweni inkampani egaya impuphu eChampions Foods Milling eHarare. EZimbabwe liphakathi kwendlala njalo abantu abayizigidi phose ezintathu 2.7 million kusiya kwezintathu ezilengxenye 3.5 million ikakhulu emaphandleni badinga usizo lokudla okuphuthumayo. Lanxa inhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-WFP le-USAID zisabela abantu ukudla kwezinye indawo, zibambisane lohulumende abaningi bathi akubafinyeleli lokhu kudla. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele ukansela kaward 18 edethe umnumzana Stanley Torima yena othi isimo sibi esigabeni sakhe.
Nga ukuthi ukukhuluma kwawo yinto ezayenzakala, hayi sijabonga nxaso kuyenzakala, but okwakathesa abantu babenjana, umuntu wonke ulenjana. And siyabe sicela lokuyana okokuthi abantu nxa benikwe ukudla esigabeni, abantu kabanikwe bonke, because indlala leyi itshaya across, ayinakuthi umuntu kumbe umuntu abantu kumele ukuthi bebhale banikwe bonke ukudla, but benikwe ama-quantities ahambelana ne-vulnerability yabo. Labana abaswela kakhulu ngenxa yokuthi bayabanika ama-50 kg, kabathola ama-50 kg. Labana abalandela ngenxa yokuthi bayanikwa nawo ama-20, kabanikwa ama-20. Labana ngabathi lo usenze NRZ mbo usenze Forest Commission, hayi bakwanisa ukuthi banike lawo ama-10 kg. But ilizwe umuntu wonke ufuna ukudla, everybody needs ukudla. Njengenkokheli lapha edede mina kade ngifuna ukuthi abantu bonke kabanike ukudla, because umuntu wonke kulenjala, but banikwe according to their vulnerability ukuthi lo uhlelo okungakanani, but at least bonke benikwe.
Sibona kwezinye indawo inhlanganiso ezifana labo WFP labo USAID zibambisane lohulumende, ziqhuba inhlelo zokuphathisa abalambayo ngokudla. Uthi khona ngapho edete kalukafiki lolu hlelo, kumbe lufikile kodwa abalutshwana batholayo?
Edete alukafiki njengoba ngilisengishilo ekuthathiseni ukuthi ngikhansela wendawo yedete. Nxa ukuthi World Food Program ingabe ingafika edethi, obviously kuya kumele ukuthi ofoziwe bazabonana nekhansela, even nabanye other stakeholders starting from ODDC kuye kubo-local authority yethu bo-CEO, and eventually they end up talking to the person okuwodi yangkhona njengokhansela. Edethi abakafiki, yisaidi ayikafiki ne-programu yezokudla. He said, siyabahlangana nje emhlanganweni wekhansela, enye imihlangano esiyingenayo bangamanye ama-programs, but angaso okulethu ukudla ebantwini.
Udaba lwamanzi luyahlupha lalo endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Amadamu asesitsha lapho abantu kade besikha khona emifuleni akusela manzi, ngokunjalo sokumele baqanqabule imango emide besiyadinga amanzi. Khona ngapho kunjani?
Edethi manje kuwesi, kwezinye izindawo bengahamba imango emide lapho kungela khona inyamazana zeganga. Edethi bayahamba lawo imango emincane, but abakujayelanga ukuthwalathwala amanzi ukuthi ngahamba umango omkhulu. But iproblem ekhona ngeyokuthi amalayini aya emakhulu, umuntu uyatshona ekhona ngale emanzini eze ephendule ntambama. Kule ndlovu ezihambayo, kule zilwane ezihambayo, indaba yamanzi edethi uyezi. Serious water crisis, very serious here, very serious one.
Lo ke ngumnumzana Stanley Torima ukansila kaward 18 edede ubeqoqa esicingweni lo ntungameli Nkomo we Studio 7 ekhona le edede. Uhulumende wazise ngokukhuphuka kwentengo esithengwa ngayo isivuno sezilimo ezibalisa ingqoloyi, umumbu lamabele, nenhloso yokukhuthaza abalimi ukuthi balime ingqoloyi enengi ngesikhathi somqando. Itani elilodwa lengqoloyi selithengwa ngamadola eMelika aphezulu kwamakhulu amane US$440. Umumbu lamabele sokuzathengwa ngamadola eMelika aphezulu kwamakhulu amathathu lengxenye US$360 kuthani linye. Ekhuluma lentathelo izindaba ngemva komhlangano wabaphathintambo bakahulumende, umphathintambo wokwethulwa kwembiko umnumzana Jan van Muswere uthe bengezelele intengo ukuze kwenqatshelwe ukuswelakala kokudla elizweni kulandela ukungani kuhle kwezulu. Lokhu kuza ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lodubo lwamandla kagetsi, wona adingakalayo kakhulu ekuthelelezeni ingqoloyi. ukuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxe lengcwethi yezokulima njalo efundisa ekolijini leNational University of Science and Technology umnumzana Everson Ndlovu.
I-El Nino ikhoze i-drought emangalisayo eZimbabwe lakurijini yethu okutsho ukuthi amanzi malutshana kakhulu emadamu ethu le madamu ama-farmers lawo ala madamu amanzi malutshana kakhulu siyananzela ukuthi kulawo ama-farmers ala madamu njengoba izulu lingananga kwehlule ukuthi abantu balime ngezulu ana nawo amanzi amalutshwane kubalimi abalamadamu alakho ukuthi angengeza isivuno senqoloyi kathesi nje sisiya kuwinter
isikhathi somqando yikuyini okungengezelela isivuno lesi njengoba sibone lonyaka okungaphumanga kuhle emasimini
sikhangela ukuthi akusize kutshise kakhulu njengalokho esiphakathi kwakho kathesi kuyatshisa manje okutsho ukuthi amanzi amaningi emhlabathini ayalahleka kodwa nxa kungazungani kuyaqandelela kancane yebo abalimi abalamadamu bangengeza isivuno zabo njalo nxa beza yengezela ingqulelo kuthi ukuthi asuze sibe sesimeni sokuthi sesiyabise siyithenga kwamanye amazwe
pho udubo lwamagetsi lona alusoze lubisele muva na ukulinywa kwengqolo yilokho
indaba yamagetsi ibuhlungu kakhulu kakhulu ibuhlungu kakhulu ngoba ukuhamba kwakhona kuyakhathaza nxa kungazange kwaba le mizamo ke yokuthi kuma irrigation schemes analawo kupontshwe sola sizakuba lenkinga asoze sibuye sithole isivuno leso esisikhangeleyo ukuhulumende akhuluma ngaso unless nxa kungaba le mizamo engabuya masinyane kathesi nje vele ngoba isikhathi sesikambile ukuthi kupontshweke ngamagesi esiwathola kubani kusolar energy right nanje phelela ngalivaleli so that's one thing esingayenza njengohulumende esingayenza njengabo business people esingayenza njengabalimi yes ukuyinvesta kusolar kathesi nje lakho ukuthi bangathengisa inkomo ezimbili ezintathu kusasemanje inkomo sasengcono ngoba in the next 2-3 months inkomo ziyabe zingasathengwa ngemali yangapha bathathe imali yana bathi invest ku solar energy bakwanisa ukuthi bathi pump amanzi amaningi angenelisa ke ukuthi kukhwezwe isivuno sengqolo ilonyaka
lo ke ngumnomzana Everson Ndlovu ingcwethi kwezokulima njalo efundisa ekolijini leNUST ubexoxa icingweni loTaboka Ncube weStudio 7 ekwaBulawayo. Umthethwandaba uphakeme eDurban kwele South Africa lamhla ubuhluza udaba lapho ibandla lezombusazwe ele African National Congress ANC ebelimangalele elisanda kubunjwa ele umkhonto wesizwe ngokuthi lisebenzisa ibizo lempawu leviyo lalo ngesikhathi sempi yenkululeko kulelo lizwe isinqumo asikethulwa lokhu kwenzakala lanxa umthethwandaba ubona ngezokhetho kulelo lizwe usanda ukulahlela kachana isicelo se-ANC sokuthi EMK ingabhalisi ibizo layo ngokusemthethweni osokunike ilungelo lokuthi umkhonto wesizwe ubhalisele ukuncintisa kukhetho lwalonyaka. Udaba lwalamhlanje belungolophawu lebizo nje kuphela. Nesikhathi sempi yenkululeko umkhonto wesizwe wawusebenza levuyo lezibra eZimbabwe elalikhokhelwa umnumzana Joshua Nkomo wayengumholi wezabhu. Ucubungula lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Vusi Moses Banda umqondisi wenhlanganiso yeAfrica Diaspora Forum njalo eyingcwethi kwezemithetho.
Ngeke sisho khona ukuthi umkhonto wesizwe wokuqala nalo uyafana mhlawumbe ngoba angithi lo mkhonto wesizwe okhona manje usuliqembu ophikisayo kanti lo obuvela ukukhulunywa ngawo kwakuyi military wing ake sithi butho ele ANC noma amalungu abantu abakhona ababe khona kumkhonto wesizwe eyiwona amanye amalunga alene kodwa ngeke sithi kufana ngoba leya ibingabhaliswanga ngokusemthethweni njengepolitical party kanti lena ibhalisiwe ipolitical party iqembu lezombangazwe
ungathi ziyafana yini impawu ezisetshenziswayo lendlela amabala akhona alotshwe ngayo
khona imbala ngoba nakho nembala ihambe icishifane zikhona zona impawu zokufana kodwa akuzona lezo esezingenza ukuthi ngempela kuthiwe umkhonto wesizwe ophikisayo kwezepolitiki ukuthi ubhaliswe ngoba ungabhalisiwe phela phambilini nokukhonto wesizwe njengeqembu lokwezepolitiki kahle kahle. Angithi njengoba vele sesitholile nje lokuthi inkantolo ihambe yachitha isicelo se-ANC isho ukuthi hayi ayikaze nje landela isebenze ngokomthetho kungakho ngeke kuchithwe isinqumo se-IEC ukuthi i-MK ibhaliswe njengeqembu lezepolitiki. Okusho khona ukuthi hayi kuyabonakala nje sobala ukuthi cha ukhongolose akaphumelelanga lapho. Njengoba benganikezwanga isikhalazo sabo sokuthi hayi cha bachitha isikhathi bengakaze bayinkantolo ayinkwazi ukuthi iphindele lapha i-ANC. Kusho khona nje ukuthi izolokhu iqhubeka ifuna ukuzifaka ehlazweni ngoba ikhongolo u-ANC uyiphathi yepolitiki endala okufanele ukuthi ngabe yazazi le zinto lezo. Kungakho nje ukuchithwa licala lokho kusho khona ukuthi singaqiniseka ukuthi akukho okunye engaphinde ikuzame ngoba kuzobe kukuyala ngemali nje.
Likhanya lilo sekelo yini njalo liqinile leli bandla elitsha njalo bamamukela yini umnumzana Zuma okungenza i-ANC ibone ingani ingalahlekela?
Yeah, I mean siyazi ukuthi abantu abaningi vele bebemthanda umsholozi ngakho kungenzekela ukuthi abantu abaningi bayalandela leli qembu kanti ngoba abantu abagculisekanga ngento eziningi ezenzakala ku-ANC. Ngiyacabanga ukuthi lokho kusha ukuthi lo oyisikhulumi sasephalamende nokho nje esefakwa amacala nokusolwa ngamacala afika kwi-4 million akuzukuyenza ukwenzela ubuhle abantu abaningi baqhubeka nokubebaleka ukuyibona kublandla umsholozi. Ngiyacabanga ukuthi baningi bazoqhubeka njalo mhlawumbe banisekele leli iqembu le-MK.
Lo ke ngumnumzana Vusi Muzi Sibanda, umqondisi wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum njalo eyingcwethi yecubungula ezemithetho ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Kweziphathelane lele Melika, umahluli udaba olwetheswa wayengumongameli walelo lizwe umnumzana Donald Trump elokufumbathisa untombazana aya la emacansini usenqume ukuba uTrump kumele angathuki abatshutshisi lezinye iziphathamandla zemthethwandaba kunye labafakazi. Umahluli uJuan Marshan uthe uTrump akumelanga akhulume ngalaba bantu kulandela imbiko yakhe ukuthi wetheswa amacala njengendlela yokumhlukuluza nje kuphela. UTrump wetheswa icala leli ngemva kokusebenzisa oyeligqwetha lakhe umnumzana Michael Cohen ukuthi afumbathise untombazana ophila ngokuveza umzimba emphakathini uStormy Daniel. Leli cala lizaqala ukuthoniswa mhla ziku-15 ngenyanga ezayo. Lokhu kuza kuba ngokwakuqala ukuthi owake waba ngumongameli athoniswe emthethwandaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazo welemelika umnumzana Difa wajabi Bango Dube.
Nxa kungenzeka ukuthi atholakale guilty amacala lawana kuyabe kuukuthi kumfaka ezingeni elingalunganga. So okungangokuthi kuqakathekile ukuthi nxa ehamba esiyangena ukuba ngumongameli ahambe eclean engelawo amacala alengileyo ukwenzela ukuthi lama citizens ababone yena umongameli njengomzekeliso we-proper governance.
Kodwa kungakhathalekile lakhonokho siyabona ukubana usekelo lwakhe lokhe lusiba luningi kakhulu okokuthi singambona enqoba. Kungakubangelwa yini lokho?
Ukukhola uTrump abalandeli bakhe babukanda singakhohlwa ukuthi akufika abalandeli abalandela uTrump ukuthi mhlambe uyenza ubugebenga noma uyenzani, kodwa ke abanye sebembona njengomuntu ongasiza ikakhulukazi nxa sibona inhlupho ezikhona elizweni le-America. Abanye njalo ngabathanda nje indlela aziphatha ngayo yena leyana indlela ukuthi athi America comes first yinto abaseyenza ukuthi bazibone engathi uTrump ungcolo kakhulu ngoba uBiden usehlulekile ezintweni eziningi kakhulu abekade efanele ukuthi azenze zenzakala. kwenzakale asithi njengakathi ezinjengento ekhona ePalestine kathezi uBiden wehlulekile ukuthi ayiqondise masinyane isheshe iphele kodwa ke uTrump inkulumo zakhe azikhulumayo utshengisa ukuthi ukhona okungcolo angakuleta kodwa ke iloba kunjalo yiko sekwenza ukuthi abantu bamsekele bambone engathi useyi better option okwedlula uBiden
siyabona ukubana kucala lakhe lele lokuthi wafumbathisa untombazana ayehambela emacansini kuthiwe khona angazakhuluma ngalo icala ngoba ukhanya besethuka ubona njani wena lokho
uDonald Trump bawukandithemba ukuthi nxa abantu bemazi abasuka laye kudala esase ngobusinessman usuka nje ngesikhathi sakhe esahamba labo Mike Tyson ngumuntu owavele wayephila impilo ewild angazange wabe ngumuntu ofuna ukuthi mhlambe abe ngumuntu oyazi ukuhlonipha izinto njalo ngumuntu lona okhuluma nanoma yini efikileyo engqondweni yakhe akakhethi amabala ingakho simbona ekhuluma inkulumo ezinje ezifana lokuthi uyathethisana akhulume izinto ezingalunganga osekugcine kusenza ukuthi bakufake kube semthethweni ukuthi engaphinde akhulume izinto ezifana lezo
Hello ke ngumnomsana Difa wajabi bangodube olandela izombusazo wele Melika ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekwele Bilitane Ngesikhathi kugqishwa umkhankaso wokuphakamisa abesifazane ngalinyanga kaMbimbitho owe Women's History Month lamuhla siqoxa lokhubazekileyo unkosazana Sukoluhle Mhlanga oqhuba inhlelo ezijeneyo ezinceda abanye abaphila lesimo sabakhubazekileyo okunenga sikuzweni kuLucy Selemani Yasini eseHarare
unkosazana Mhlanga ngosakhulayo ohlala kobulawayo owaqala izifundo eKing George VI Memorial School wasengena kwezinye izikolo zalabo abangakhubazekanga waze wayaphutsha imfundo yesigaba sika Form 6 okwamanje ufunda ekolitshini leLupane State University uthi kwakungelula ukuze afike kuzinga lemfundo yaphezulu
umphakathi ocabanga ukuthi abantu abakhubazekileyo balokusilela ezintweni zokwenza abantu abakhubazekileyo ngesilungu abakho human enough singathi sichiyene labanye
unkosazana Mhlanga uthi kunengi abhekane lakho empilweni
kuma platforms abantu abakhubazekileyo sibathola labo bekhuluma izinhlupho zabo bekhuluma ama challenges abo sidinga isombuluko ukuthi kanti la ama challenges singawehlisa njani
Ubonga umdeni wakhe owamsekela waze wayafika ekolitshini leli.
Ungananzelela kaningi-ningi ezinye imuli kukalutshwana ukuthi amukele abantwababo kumbe ama-family members akhubazekileyo. Kambe umuntu okhubazekileyo engehluleka ukwamukelwa yifamily lapha azalwa khona. Umphakathi ungenelisa na.
Utsepang Thembani Nare. Umngane kaMamhlanga uthi wafunda laye kusukela ngesikhathi besesikolo seKing George VI Memorial School. UTsepang uthi uMamhlanga unceda abantu abaningi abakhubazekileyo.
Ungumuntu ozimiseleyo entweni yakhe angafaka ukuthi ufuna ukwenza ulutho oluthile uyalwenza.
Umnumzana Ishmael Jowu omela abakhubazekileyo edale leSenate uthi kunengi okwenziwa ngonkosazana Mhlanga labanye ukunceda abakusimo lesi.
Imali zesikolo, amaloni okuqalisa ama-projects esithi ngama-disability loans, i-health assistance, siyakwanisa njalo ukuthi nge-office ye-social welfare sizo-applya esithi ngama-assistive devices abantu abakhubazekileyo bancediseke ngaliphi laluphi uhlobo loncedo abangalufuna.
Unkosazana Mhlanga ukhangelele ukuba ngelinye ilanga zizafezeka izifiso zakhe zokumela abakhubazekileyo edale lePhalamende lakuhulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguLucy Selemani Yasini.
Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono wenu elisithumele ngeWhatsApp.
Bona Studio 7 njani kodwa basakazi bethu. Hayi sithi sike siphala nje khona lokho sikufuna uDole bese silalo la. Ungalungayenzi lutho nje. Hayi khona strength marketing baba. Okwamanje asisakwazi ukuthi iphi iphathe zesikhulula. Ubona izana iyale yalandula mhla kodwa ke bathi kwaphela ukuyahlola. Izoyali kusayivumela ukuthi iyale landule. Kuzofika egcineni ukuyale landule kuyehlule ngasela plan. Okwamanje kusayivumela. Kusayi vuma ya kusayivunizana mazokuyiyala kuzazenza kodwa ilizwe lelaswelezana lele ilizwe labantu lele azakwata ilizwe likamnakakwa until amen kuzokuyebo uJesu ayizasenza ukuthi yena iyalele ilizwe kuphela enzela kulokhu abenza umkhosozo wabekhipha amagoldi bayathengisa out of the country kokho abakugadileyo behlisa abantu abaophela abantu bezimbabwe sihlupheke ezibhedlela kulaluto
sibingele sibonge Studio 7 abantu bezimbabwe abaningi abanayo information abazi lutho bakhohliswa izano ngoba iyakwazi ukubakhohlisa sayimpela i-corruption leyo mina ngingagwayiqhukele lo mnumzane ukuthi uzakwazi ukuyiqondisa ngithi mina ngeke cha ngoba i-corruption ikuye yena ngokwakho president wezani wayenza i-corruption labo sengizochabanga ukuthi bedilize i-CCC namhlanje baphuza itiye bonke emasonto nangakolo sengizochabanga lale kuphi iqiniso usengizochabanga ngaba i-opposition eyamampela kanjani eqeda ukudilize i-CCC ebuyele esiyakufuza amanzi le cabinet yezalo PF yonke so iqiniso likuphi lapho abantu bonke abakhulumela zana bafana nabo malakhi inkomo yabo belief gaule yabo Joseph Chumi abafuni ukuthi amaZimbabwe kube lelusuku lodwa abazabona ukukhanya kwelanga bafucela abantu emumnyameni njengabathakathi siyabona
Studio 7 ntshona njani kumaroli mkani wesigada ona iyeka kanti besicela ke lindlulisele umlayezo wami bantu kubantu bezane lapha njengobona besithi bangabakhokheli belizwe bakhokhela kahle abantu bayabathanda sicela ukuthi yini abayenzayo elizweni lasezimbabwe njengoba abantu manje babhizi bazakhela izikolo bazakhela amakliniki bona umsebenzi wabo ngowani beyigovernment abantu bezane especially okugawuli labochuma labo abahleli beprepare izinto engekho ngicela bakithi Studio 7 ngathi odm le ingafunda abantu benkosi ngiyacela ukuthi bona benzani bengabantu bezana abayenzela umphakathi abantu babhizi izikolo zifila kulanto ekukhona abantu bazithengela amaphilisi bazithengela ini bona benzani into umsebenzi abawenzayo labantu sengathi ngafunda i-odium bantu
asalibonani linjani ku-Studio 7 hayi mina ngiyabonga mina ngu-Cosmas mina ngibona ingathi kumele sibambane singamaZimbabwe sidefend ilizwe lethu lapho esilikhangele ukuthi esilibonayo ukuthi liyako ngoba manje liye emgodini omnyama asilivikeleni ama-youth kumele sibambaneni sidefend ilizwe lethu liye emgodini lokho esivuka so isikhathi sokuthi abantu bebambane lesikhipha abasela wonke la
ayibona abasakazi athi le imali yalokhu besithi ilibe lokhu isebenza kodwa bayebona ukuthi le mali ayinamvala ukuthi lokhu siyathenga isinkwa somele uhambe uthwele imali somele uhambe uthwele imali ochanbe usiyathenga isinkwa indaba vele bangavele beyekele bayizame kudala le mali kudala ama-barriers check nansi kuphi manje sokuwamabhola abantu ukudla ngabantu imali ongasokubekwayo othi ma uyibhenki lizovuka kuthiwa iya espar hayi laye lo umkhokhelezi imali ngibongane engqondweni akho kakho right ngeke ukuthi wena imali kumele iqhubeke lokhu isebenza imali espar ngosuku ngosuku hayi ngibona la ukuthi akaphelelanga kana
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge WhatsApp lani lingathumela eyenu imbono kunombolo zethu ezithi +12024650318 nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu nge WhatsApp thumelani isicelo kunombolo zona lezo ezithi +12024650318 Ku Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela inhlupho ezibhekane labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe lapho bedinga usizo kwezempila kahle lokwelatshwa. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi akula muntu ozabulawa indlala lonyaka abantu abaningi bakhala ngokuthi sebelamba. uhulumende wazise ngokukhuphuka kwentengo esithengwa ngayo isivuno sezilimo ezibalisa ingqoloyi, umumbu lamabele. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama nguChris Gande. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.